Ninzi ni marvelous mshanganya huye ndi chinti heli no misuro ye na uzeluza nasi muhuro gunya na tene 2018. Makuru kota akasarudzwa shondora pera nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa otora miko nasi ku State House. Nengo dzedare reparamende dzeSenate neHouse of Assembly dzotarisirwa kusarudza vatungamiri mangwana. Vanhu vanodarika gumi nevatanhatu vanoshaya nechirwere chekorera icho choramba chichipararira mumatunhu akawanda. Mutungamiri wenyika yeBotswana Vamogetsi Masisi vanoti vachaedza kurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi kuti zviwane magwaro ekushanda. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm nasi tiri kutaura nezvekutoreswa mhiko kwemakurukota matsva akadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Munoona vachikwanisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika here? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.